mangbanani akanaka vachereri tinosangana zvakare mangbanani anhasi uri musi wemuvhuro 13 zvita December 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi matatu nevasere 2138 vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro. Sangano reWorld Food Program rinoti Zimbabwe inoda rubatsiro rwemari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu US 65 million. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanozivisa kuti vabatwa nechirwere checovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvehutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi matatu nevasere 2138 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe ane makumi matatu nevasere 4738. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matanhatu nezvisere zvine zana nemakumi mana 167140. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nezvitanhatu nemakumi maviri 3,956,020. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevaviri 2,976,972. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sangano rinobatsira nezvekudya pasi rino reWorld Food Program rinoti kutanga kwemwedzi uno kusvika muna chivabvu Zimbabwe inoda rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu emadhora ekuAmerica US 65 million dollars kuti ribatsire vanhu munyika nezvekudya. Kunyangwe vamwe vachigunununa kuti panoitwa zvematongerwo enyika pakupa vanhu chikafu cheWorld Food Program, mutauriri wesangano iri vaThompson Piri vanogara vachiudza Studio 7 kuti vanenge vaona vanenge vachiita uhori vanofanira kuvamhanharira kwavari voferefeta. Vanoti vane matanho avakatora ekuona kuti hapaitwe zvematongerwo enyika. Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kuvatori venhau vakafanira kubata chigaro chemukuru weUSAID muZimbabwe vaZeb Simpson vakati America icharamba ichipa rubatsiro rwechikafu kune vakatarisana nenzara. Vanotiwo vacharamba vachivapa zvikwanisiro zvekurimisa kuti vakwanise kurima nekuriritira mhuri dzavo. Mukuru weWFP muZimbabwe amai Francesca Edelman vanoti zvirongwa zvekubatsira vanhu nezvekushandisa kuti vazvirimire zvakakosha nekuti zvinowanisa vanhu chikafu pamwe nekuti vasarambe vachirarama nekupema. Vanotiwo zvirongwa izvi zvinobatsira vanhu munharaunda dzavanogara kuti vashande pamwe mukuchengetedza zvinhu zvavo pamwe nekushandisa mari izvo zvinoita kuti vagare zvakanaka. Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti zvinofadza kuti WFP yawana mari yekufambisa zvirongwa zvayo muZimbabwe.
Zvinofadza kuti vawana mari iyoyo kubva kuUSAID. Zvakureva kuti zvirongwa zvavakaronga zvakubatsirwa kuti zvibudirire nemari iyoyo yabva kuAmerica. Saka zvinhu zvinofadza izvozvo. Isu WFP takanga tatotaura navo masvondo maviri apfuura vachitiudza zvirongwa zvavainazvo, vachitiudza zvakare kuti vane mari dzavakamirira dzinobva kunyika dzakasiyana siyana. Saka tiri kuona kuti chirongwa ichocho chaakuzobudirira kubudikidza nemari iyoyo yabva kuAmerica.
Mari yakapiwa WFP iri kushandiswa pachirongwa chayo cheUrban Resilience Building Program, icho chichabatsira mhuri zviuru zana nemakumi masere mumadhorobha nemaguta gumi nemapfumbamwe. Dzimwe mhuri zviuru gumi nezvina kubva kumatunhu masere dzichabatsirwawo pasi pechirongwa cheWorld Food Program Food Assistance for Assets Program. Pasi pezvirongwa izvi, vanhu vanopiwa unyanzvi munyaya dzekurima kuti vakwanise kuwana chikafu chakakwana chekudya nekutengesa kuti vararame kunyange pakaita nzara kana matambudziko akaita sekushanduka kwemamiriro ekunze neCOVID-19. VaMavhima vati pavakatsvaga rubatsiro kuWFP paive nevanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu vaida rubatsiro, mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vari mumadhorobha, asi vati uwandu hwevanhu vanoda rubatsiro rwadzikira chose zvichitevera goo rakanaka. Asi pachine vamwe vakawanda mumadhorobha vari kuyaura nenzara sezvo vasina pabasa uye mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Vamwe ambuya vemuHarare vasina kuda kudomwa nezita vati vave nenguva vasati wana chikafu kubva kuhurumende kana kubva kuzvirongwa zvakaita sechiWFP.
Kana kuti tinzwo tichitambirwa kupi hatina. Takangoonawo vamwe vari kupiwa tumari tuma$40 pakanzi ndati kuti kwego vamwe vari kutwana isatii kuwana. Takati tinyorewa havana kutinyora.
Amai Linda James vekuEpworth vaudza Studio 7 kuti vari kuda rubatsiro asi havasi kuruwana.
Izvozvo izvi zvatooma pakunana April May kuti aimboendawo mapurazini dzichinonhonga nhongo shibage imomo makapedza kukohwa nevamwe bate zvinozvi hazvina kutombomira zvakanaka.
Izvi zvatsigirwa navaPeter Nyapetwa avo vati pari kuitwa zvematongerwo enyika pazvirongwa zvakaita sechiWFP nezvimwe.
Jiku iri takatomboritaurira kuna implementing partner wacho iDan Church Aid Residents Association emwebwezi, but tiri kuona kuti pari kutonetsa zvokuti tinoresa petition kufood program yacho WFP varidzi vechirongwa kuti kana zvichibvira vamire vatange panyuwani.
Kunze kwerubatsiro rweWFP, hurumende iri kubatsirawo vamwe vanhu mumaguta nekumusha. Asi vaMavhima vanoti zvirongwa zvese zviri kuitwa pachena pasingatariswe kuti munhu ndewebato ripi.
Ukaona muri bato riri kutonga imi muchida kuti muwane ma$45 million mombotarisa kuti uyo iko zvino ari kuMDC tsanga hatichamupi. Zvinenge zvichireva kuti mavhoti acho hamusi kumadaka. Saka isu hatitarisi kuti munhu ari kupi, tinongopa.
Asi pane vamwe vagari mumisha yakaita seBudiriro neMufakos vanoti vakanyimwa mbeu nefotireza pachirongwa chepfumvudza iyo yakapiwa vanhu paMufakos muri imwe sekondari. Muri mamiriyoni matatu mumaruwa nemadhorobha dziri kupiwa mbeu nefotireza pasi pechirongwa chepfumvudza kuti dzikwanise kuzvirimira chikafu chekuzviriritira. Chirongwa chekubatsira vanoshupika mumadhorobha emunyika chakaparurwa muna 2019 neUNDP neUNICEF mumushandira pamwe nehurumende yeZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti vabata chirwere cheCOVID-19. Vachinyora paTwitter pavo, hofisi yavaRamaphosa yakati vaRamaphosa vari kuzorora zvakanaka kuCape Town uye vaisa basa rekutungamira nyika mumaoko emutevedzeri wavo vaDavid Mabuza kwesvondo rino.
Varamaposa vanonzi vakabaiwa nhomba dzavo dzeCOVID-19 asi vakatanga kusanzwa zvakanaka nezuro zvichitevera gungano ravakaenda vekurangarira vaimbove mutevedzeri womutungamiri wenyika vaFW de Klerk vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa. Muzvinafundo Ricky Mukonza vaudza Studio 7 kuti zvaitwa navaRamaphosa zvokukurumidza kuzivisa vanhu venyika yavo pamusoro pedambudziko iri chidzidziso chikuru kune vamwe vatungamiri vanorevera vanhu nhema vachivanza zviri kuitika vachiti zvaitwa navaRamaphosa zvichabatsira kudzidzisa nekukurudzira vanhu muSouth Africa kuti vabaiwe nhomba.
Hongu tasinzwawo kuti mutungamiri weSouth Africa vaRamaphosa vatesta positive nechirwere checovid. Izvi zvaitika musure mevawanikwa vari pagungano rekurangarira aimbova mutungamiri wenyika vaFrederick de Klerk. Kunyange zvazvo papachinzi vanga varipo vakateedzera mutemo pamusoro pezvinofanira kuitwa pamagungano ese nekuda kwemacovid restrictions, asi mutungamiri wenyika vawanikwa vachizonge vachibatwa nacho chirwere checovid ichi. Izvi zvazvinoreva ndezvekuti hakuna angati akadziviririka zvekuti haangabatwe nechirwere checovid-19. Ndoo zvandingataure pamusoro pezvaitika izvozvi.
Vanga vakabayiwa nhomba dzavo dzose here vaRamaphosa?
VaRamaphosa vakabayiwa nhomba dzavo dzese uye vakatombenge vatestwa pavakaenda kunyika dzekumavirira vachizonopedzisa nekuSenegal vachidzoka. Vaitestwa pese ipapa vachionekwa kuti vanga vasina denda asi nhasiuno pavanzwa kusanzwa zvakanaka vakatestwa vabva vaonekwa kuti aiwa denda rakavabata. Kunyange zvazvo vatauri vehurumende vari kuti vari kunzwa is in high spirits, asi chavataura pachena ndechekuti denda recovid-19 rinenge rakavabata.
Profesa Mukonza, kana mukatarisawo kuti pavangozviziva vaRamaphosa vabva vaudza nyika yavo yose kuti ndo zvavawira izvi, munofungei namaitiro avo aya?
Maitiro avaita aya maitiro anoratidza utungamiri hwemhando yepamusoro, nekuti kune dzimwe nyika dzatinoziva vatungamiri vakanzi vabatwa nedenda irori vanonyepera sekuti havana kubatwa. Zvinhu izvozvo kubuda pachena ikoko kunogona kutobatsira vana venyika yeSouth Africa kuti vazive kuti denda iri riri kukozvechokwadi uye harisi kusarura. Saka munhu wese anofanira kutochenjerera pamaitiro aanenge achiita zvinhu zvake. Pakanzi vanhu ngavapfeke mamaski, vanhu vanofanira kupfeka mamaski nekuti denda iri harisi kusarura. Vanhu vakanzi ngavabayiwe, zvinotoda kutoti vanhu vatoona kuti vabayiwe kuti denda iri harisi kusara, nezvimwe zvese zviri kutaurwa pamusoro pekudzivirirwa kwedenda iri.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa. Muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. VaJacob Mafume vakadzokera kubasa ravo sameya weguta reHarare zvichitevera kupera kwemazuva makumi mana nemashanu avakange vambomiswa kushanda pamusoro pemhosva dzeuori dzavaipomerwa. Gweta ravaMafume vatondera padasara vaudza Studio 7 kuti pakagara pasina mhosva yakaparwa, vachiti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo havana kukwanisa kupinza nyaya iyi mumatare edzimhosva munguva iyi. Zvinoreva kuti vaMafume vakange vakasununguka kudzokera kubasa ravo. VaBatasara vanoti vachipinda musvondo rechipiri vaMafume vadzokera kubasa havatarisiri kunzwa kubva kuna vaMoyo sezvo zvipanga mazano zvavo zvichivaudza kuti hapana mhosva iripo.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vakadzokera kubasa kuti vanoenderera mberi nebasa ravo rehumeya mushure mekunge mazuva suspension yavo adarika. Mutaranga kuti meya wakasuspendwa na minister ve local government and national housing vajulai moyo vachinziwo vane nyaya dzavo dzakadziri kumatare edzimosa dza vainzi saka vakasuspendwa. Mutemo wakashandiswa kuti vasuspendwe unoti vanosuspendwa for kwemazuva anoita iwo 45. Mazuva aya 45 asati apera parofanwa kuunganidzwa inonzi tribunal inoona nezvenyaya yacho yotovatonga ivo vamafume basa ikoko kweukansela. Izvo hazvina kuitika. Saka kana zvichinge zvisina kuitika, mutemo unoti vamafume vanobvadzokera zvakare kubasa ravo ravanga vainaro vasasipendwa ndekuve meya weguta reHarare. Saka ndo zvakaitika, meya vakadzokera kubasa mushure mekunge tanyorera vanhu vekutown house. Takanyorera tsamba kuna town clerk tichimuseketesiwo tichimuzivisa kuti meya vaakudzoka kubasa. And saka izvozvi meya veHarare varitori pabasa, vanofanirwa kunge vari kuworkshop yelocal government yacho yavari kutoita basa iroro sameya.
Hapana chamati manzwa here kubva kuhurumende kana kuti kuna minista moyo pamusoro penyaya iyi?
Hapana chatati tanzwa, and handifunge kuti pane chati tanzwa nekuti ivo minista vanenge vaine maadvisors avo anoona nezvemutemo anovaudza kuti hapana chimwe chavanokwanisa kuti vaite kana mazuva achinge akwana 45 pasina chaitwa. Kureva kuti mbeya vanonge vane kodzero yekuti vachidzoka zvavo kubasa. Saka ndoo mamira azvakaita izvinezvi, ende hatisati tanzwa kuti ivo vanonge vaine zvavanenge vachida here kuti vazoita. Asi hatifungi kuti pane chavangaita nekuti mutemo unenge wakavasa.
Avo vange vari gweta rameya veguta reHarare vaJacob Mafume vatondera badasara vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Tuesday rinoti nhengo yekereke yeJohane Masowe vahatirarame momberume avo vari kupomerwa mhosva yekuita zvepabonde nemwana asati abva zero havasi kuzikanwa kwavari. Gweta ramomberume vaBrian Majamanda vaudza Newsday kuti havasi kuziva kuna momberume. MuNewsday makare, mwana musikana ane makore mashanu akawanikwa akafa kunyanga, imwe mitezo yemuviri yake isipo mune zvinofungidzirwa kuti ndezvemushonga. Mapurisa anoti ari kuferefeta nyaya iyi. Bulawayo 24 News rinoti vachangodomwa kuva mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vari kunzi vanoda kuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Izvi zvakaziviswa nemumiriri muparamende weNorton Vatemba Muliswa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mugari neshamara paStudio 7 nevatereri mese. Ini ndinonzi Nyamukondi wakuno South Africa. Ndakatorejista kuvhota. Nyaya yangu iri pa nemukomano aitamba bhora. Ndofunga akaona Tracy Coventry achituhwina achibva angoitwa minista. Akati ndinoga nditange ndiite ndiri president. Hazvishandi. Kana pfungwa yake iri kuchinja kuti ZANU-PF haichaiti, anongoyaka kune vanhu. Chamisa ndeya nevanhu, it's not a secret. Unouya ikoko, ukambena uri ikoko, vanhu vokufarira uri ikoko, bose vakazvimiririra vatonuza Vadim Pitanov. Rudo rwese rwataiva navo narwo newe rwapera. Chinja maitiro akwa.
Morning mamuka sei vamushamara mose kana tanonoka wande nevese vatinoziva nevasingazivi. Ndinoti pavanhu veZANU-PF vasaramba vachinyomba tsvangirai ishamisa every time zvakafanana shamisa tsvangirai vasaramba vachinyomba shamisa shamisa is not a president president ndimunangagwa ivo vanongoti chidiki chaitwa neMDC vanoramba vachingozvimhanyisa MDC yazvodai yevaita huri ivo vakaputsa mota dzashamisa hakuna kana vanhu vakasungwa kana vanhu dai yanga vari vanhu veMDC vachidai kuZANU-PF dai zvakazara nyika yese saka ndinoti zvakadai paZANU-PF musarambe muchishungurudza vanhu veZimbabwe mutiri vanhu veZimbabwe tiri zvizvarwa zveZimbabwe shamisa mwana weZimbabwe saka mwana wakazvarwa namai ake sezvo makaita musaramba muchimushungurudza toti mukomana ngaapinde ngaapinde shamisa forward no turning back musachitidzigwa nezanu hanzi kana rakwata richaiti mbodza tiricharamba chingoti shamisa shamisa nero pese pese
makadi vashamarari vestudio 7 pamwe chete navanoteerera chirongwa zita ndinonzi Masi ndikutaura ndiri kuno kuJoburg tapinda muzororo rechristmas asi tapinda tiine misodzi pamatama nokuda kwekurasikirwa negamba redu vadehwa mafinga chokwadi tarasikirwa vadehwa mafinga zororai murugare rwashe tarasikirwa chaizvo zvinoradza kurasikirwa nemunhu anenge imimi muri ingaicheme ine tariro mwari avanyaradze ndatenda zvangu
makadi pastudio 7 apo vashamarare vose tinokutendai ndoda kutaurawo ndinonzi Makonyi Severino ndoda kutaurawo pamusoro pemurume anoti kubva zvakapinda vachamisa mapotholes akabva azara mumatauni chaanofanira kuziva ndechekuti rodhi dzinoitwa nezinara ndo inokolekta mari dzerodhi saka chamisa haashandi kuzinara chamisa haasi chinhu kuzinara zvino rodhi dzinogadzirwa nezinara ndozvaanofanira kuti azive izvozvo kana achida kuziva nezvekuti mapotholes anofanira kuitwa naani aende kuzinara
makadiko vana jonga ndini gogo ndoda zvangu kutaura pane vari kuti hazvina mhosva kuti vakarega kudaidziwa kumusangano unofunga kuti kana uine pfungwa dzakazara chaizvo ungati handina basa nazvo wodaidziwa kumutambo womuchadho womwana wefriend yako iri friend yako mwana wake anochata orega kukukoka unonzwa sei kunyepa vari kurwadziwa kuti vakasara sei vakasara sei vamwe vachikokwa manikidzo vavese akakokwa imondokusiyiwa nokudawo kuti havagoni kubata vanhu zvakanaka
kwazuvai kwazuvai pastudio 7 apo ini ndiri kugokwe ndiri kurwadziwa nenhau yemasoja nemapurisa ava vakuita maarmed robbery haisi mhosva yavo vanofanira kutichengetedza hongu asi haisi mhosva yavo inhau yenhamo nhamo ndio iri kuvaitisa zvese izvozvizvo vamunangagwa nzwirai vanhu tsitsi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri munofungei nekrismas nenyuwere yegore rino tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mhepo mupengo kana kuti tornado yakavhuvhuta mumatunhu matanhatu ekuchamhembe kweamerica yauraya vanhu zana kusvika pari zvino vanoona nezvekubatsira vanhu mumatunhu awa vachiti vanotarisira kuwana vamwe vafi matunhu earkansas Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi ne Tennessee. Akavhiringwa nemhepo mupengo yakauraya vanhu nekuparadza maguta nedzimba zvakanga zviri mugwararayo. Zvichinzi pari zvino vazhinji vakafa vanga vari mudunhu reKentucky. Mapazi ehurumende nemasangano akazvimirira anobatsira vanhu panguva yenjodzi ari kuedza kubatsira vanhu vasisina misha zvokudya kana mbatya. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vachaenda kunozvionera kusakadzwa kwakaitwa matunhu awa, asi vachiti pari zvino vaudza mapazi ehurumende yavo kuti aite zvose zvinofanirwa kuitwa mukubatsira matunhu awa. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muMississippi vaBlessing Dembo vaudza Studio 7 kuti sekuziva kwavo havasati vanzwa kana pane chizvarwa cheZimbabwe chakafa kana kukuvara mumhepo mupengo uyu.
Aya kwandiri manje manje kuri right kuri safe ndiri further south kupfuura kwa but area yakati Africa chindova chawanda ndaigara area yacho nda recently moved from there. And actually I was on my way going there and I had to stop because I thinking whether change is serious and guess nanya sukumira kwasho kwasho.
Chicha makaona, chicha kaitika.
Kune vandata nao pane maZimbabweans andata nao wari ku St. Louis neku West Kentucky ndo wari kuntaro the I think ma kwakanisa nyaya yemasirini sereki masirini anoitika kana kwakuya matornadoes. So ndo wakanisa usiku vachingonzwa kuti asi area kune maZimbabweans andinyazoziva zvakaitika nemusaida zvinyazovananga. One akatodriva achibva kuera kwavanga ari achienda samaya munhu anga ari kuSt Louis ndiye akandifonera inatural dorota kwaipa kuno this time kwakaipa but angaenda kumushopping unonzi kuHome Depot ndokwaakazo pakatozwa nzi take cover ndingiheri kutoya muno. Saka iye ndobva atahama ndingamboita take cover munhu akatodriva akabvako achienda kumba. Kwanga kwaiti kwangu kuti safe and few minutes later ndobva arondara kuti kwandabva kundo charosara chitorova hamene kuti vanhu vacho vari safe here ko.
Mungaziva kuti iko zvino pafa vanhu vangani nenyaya yedutu mupengo iri?
The last ndanga ndangonzwa one area iri muKentucky kwandandiri foraunge ndichienda but kwainonzi kune at least 70 people were feared dead at the time. That is the last I heard yesterday, so I think the number might have gone up.
Zvino vadembo mungazivawo here kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo idzi zvakamira sei? Pane akakuvarawo here?
No, as far as I understand not a single one andanzwa any casualties aitika handisati but I think ndichaita some more inquiries. I think there's a few people changa chanyaya kunisa kuti network pazvakaitika network vanhu vanga vari muereyo havangasiri kutobatika kana pafoni because I think yakadisrupt as we say network emafones internet service.
Pane zvayambirwa vanhu here na gavhuna kana kuti nehurumende yemudunhu iri pane ramangwana kuti vaite?
Andina update chacha yekuti chicha nyacho yasvika papi but in most cases kana zvatoda so panonzopinda veFEMA ndo vanonzoita take over and kana vanhu vane dzimba dzinenge dzapwanywa kana kudindini vanopiwa advice yekuenda kana kunotsvaga kunenge kuri safe. Kwese panengoenda kuri safe usually vanozopedzisira vaitwa compensation yemari kana kubhadharwa mahotels kwese kwese kwavanenge vaenda. Saka as long as vanhu vari vapenyu I think ndochatinyaita worry about.
Asi imine muri muri right yenyu hamuna kusangana nezvakanyasa kuoma?
Aiwa hazvina izvopfuurane kwayatiri chaiwa zvinamba tinenge tiri safe redisusu.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reMississippi vaBlessing Dembo vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi matatu nevasere 2138 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano re World Food Program rinoti Zimbabwe inoda rubatsiro rwemari inosvika madhora eku America mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu US$65 million. Mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vanozivisa kuti vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.